kambani yeBikita Minerals yakatengwa gore rapera nekambani yeChina yeSino Mine Resource Group nemari inodarika zana nemakumi mapfumbamo emamiriyoni emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeAfrica Metals Management Services iyo yaiva nezvikamu makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana pamwe neSouthern African Metals and Minerals inova kambani yechizvarwa cheGermany vaWilfried Past avo vaive nezvikamu makumi manomwe nezvina kubva muzana mukambani yeBikita. Sino Mine inonzi yakaisawo mari inoita mazana maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica ichivandudza mashandiro epakambani iyi uye kuvaka nzvimbo mbiri dzekuchenesa lithium kuitira kuti paburitswe matani esudomen mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru uye chirwa chepetalite matani mazana mana nemakumi masere ezviuru pagore. Mukuru wesangano reBikita Institute of Land Development vaMountain Mujakati vanoti kambani iyi haisi kuvandudzawo nzvimbo dzavo nemari yairi kuwana mukuchera lithium pasi pechirongwa checorporate social responsibility.
Senharaunda tinenge tine tarisiro kuti haasi munhu wese anokwanisa kubudirira oro kuwana basa muBikita Minerals, saka vamwe vachona vanofanira kubhenefitawo nedevelopment inoitwa munzvimbo. Asi hapana development yatiri kuona iri kuitwa kubudikidza nechi nemachina ari kumaina munzvimbo, saka tine tichitarisirawo kuti vakavakawo migwagwa, vakavakawo zvikoro, vakaisawo mvura yakachena yekuti vanhu vamwe, vakaisawo mishonga muzvipatara.
Izvi zvatsinirwawo nakanzura wa 34 Bikita vaMark Mutengani vachiti havasi kufara nezviri kuitwa nekambani iyi pakuwandidza budiriro mudunhu ravo.
Hati hapana kunyatsokuwirirana in terms of production yacho agenesi zvatiri kuwana nekubhenefita seBikita. Taikurudzira kuti leBikita Minerals yata look into corporate social responsibility nemweya wokureresa.
Mumwe mushandi asina kuda kudomwa zita rake anoti vashandi vepakambani iyi vanoshanda kwemaawa akawanda vasingabhadharwe zvinoenderana nebasa ravanoita uye vasina kuchengetedzwa kubva munjodzi dzinoitika pamabasa.
Isu vashandi vaBikita Minerals iri kubva zvakauya varungu vedu ava tiri kushanda nguva yakareba ma8 hours to 12 hours pasina kana overtime yatiri kuwana, uyezve panyaya dzesefiti apa iyi vamwe vari kudhigirwa nemugodhi. Sefiti iri yatinayo haisi kuita. Taichitombokurudzirawo kuti vakuru vesheki vari pamaini vationewo panyaya dzesefiti.
Kambani iyi yakambomiswa kushanda muna chikunguru kwemazuva manomwe ichidzigadzira zvinhu zvaiva nenjodzi kuvashandi. Mwedzi wapfuura mumwe mushandi vaNelson Musendekwa vakafira pabasa mushure mekutsikirirwa nemushina unotakura matombo anenge ane lithium. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyovati vari kutambira zvichemo zvakawanda kubva kuvashandi vari kubata zvakaipa pamigodhi yemakambani ekuChina.
Saka maripoti iyayo tinawo anotaura kuti vashandi vakawanda vanoshandira maChinese companies. Mainvestors aya haasi kutedzera murau, tingati macollective bargaining agreements aripo kumasectors kana kuti labor act iripo muZimbabwe.
Asi gurukota rezvemigodhi vasoda zvemu vati havasati vatambira zviri pamutemo zvichemo kubva kumigodhi yakaita seBikita Minerals.
Tinoda kuti zvinge zvichiuya kuministry as a formal complaint so that my investigations anogona kuitwa. Hatigone kudavira kuti tiri kuita zvakati tichiita zvakati kuzvinhu zvatisina munhu akauya nazvo achikomplaina kuti ndo zvinhu zviri kuitika. Uye hatidi kungozvitora sekuti zvakanangana kana kuti necommunity imwe chete yekunzi pamwe zviri kuitwa nezvechinese community zviri kuitwa nei.
Mutauriri weBikita Minerals vakolinikisi vanoti kunze kwekuvandudza budiriro nekuchera zviborani, kugadzira migwagwa nezvikoro nemakliniki, kambani yavo yakapinza vanhu vemunharaunda vakawanda mabasa kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo.
Takwanisa kunge tichibatsira kunyaya yezvemvura. Toona kuti gore ra2023 takwanisa kunge tichichera mabhoho anokwana kuitaiwo 36 muBikita, Masvingo North neGutu.
Kambani iyi inoti ine vashandi chikuru chimwe chete nemazana mana uye pavashandi ava mazana mapfumbamwe nemakumi maviri vanhu vemunharaunda dzakapoteredza Bikita. Vatiwo vane makambani avakapawo makondirakti emabasa ayo ane vashandi chikuru chimwe chete nemazana maviri. Pavashandi ava vanikizi vati mazana masere nemakumi matanhatu evanhu ndevemunharaunda iyi. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.